Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndisiti hei no misore duye na uzanasi chipiri kuvumbi 25-2017. Mutungamiri we MDCT wa Morgan Changirai wende ramberi wa chitaura pa msoro pezuri kuitika munyika. Michina yekunyoresa kuvota yechizvino zvino biometric voter registration kits yoedzwa mashandisiro ayo vana vechikoro vekumurape kwaseke vachivota vachishandisa michina iyi. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chutanga muBulawayo. Senegal ichipinda muchirongwa ichi kekutanga kubva zvavambwa chirongwa ichi makore anodarika makumi matatu apfuura. Banga rinokwetesa pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti kushandiswa kwemabond notes muZimbabwe hakugadzirise dambudziko remari munyika iyi. Muchirongwa chevechidiki cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mugadziriro yekunyoresa kuvhota kuri kuitira kuti vazovhota gore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.